mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 6 mbudzi 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Akakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica haasati aziviswa sezvo kuverengwa kwemavhoti kuchiri kuenderera mberi. South Africa yodzika mitemo inokwezva vekunze vane unyanzvi hwepamusoro. Vanozviitira mabasa emaoko vanoti kushayikwa kwemvura mumaguta akawanda kwave kuvakanganisa kuita basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kuverengwa kwemavhoti esarudzo dzemutungamiri weAmerica kuri kuenderera mberi. Tichienda pamhepo, vaJoe Biden veDemocratic Party vange vari mberi zvekuti vanongoda mavhoti kana kuti electoral votes edunhu rimwe chete kana maviri kuti vakunde. Nepfenyuro yeFox News pamwe chete nekambani yekutapiwa kwenhau yeAssociated Press vanoti vaBiden vane maelectoral votes anoita mazana maviri nemakumi matanhatu nemana 264, vaTrump vachinzi vane mavhoti mazana maviri ane gumi nemana 214. Kuti munhu anzi akunda anofanirwa kuve nemavhoti mazana maviri ane makumi manomwe 270 kana kupfuura. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Eliot Masocha vanoti pakupera kwezuva ranhasi chishanu panenge pava kuzivikanwa akakunda musarudzo iyi.
Parizvino vanenge vaBiden vari kumberi kwavaTrump, asi kuverengwa kuchiri kuitirira mberi kumastates akaita seGeorgia, Pennsylvania, North Carolina neNevada. Saka zvinoita kuti vaBiden vaive pamberi ndezvokuti vanongoda state imwe chete pamastate andataura iwawo kuti vakwanise kuwina. Zvekare nokutarisa kwatiri kuita mavhoti ari kuverengwa, tiri kuona kuti nyange zvazvo vaTrump vari kumusoro kwemastati iwayo, asi kuti vaBiden vari kutevera zvakanyanyisa chaizvo. Saka mavonero endiona kuti nyange zvichiverengwa zvazvo ike zvine izvi, kwakarerekera kuti kungahwinwa ndokwavaBiden. Isu kunyaya dzezvemari tinotarisa kwakawanda wanda, tinoona kuti kumastoko kwatakambotaura kuya kuri kuramba kuchibudira zvikuruva, kuti vari kuona kuti mitemo yavaBiden ichauya ndeipi vari kuzohwina. Tikaonawo maitiro anoita vaTrump vanenge vari kuvhunduka vachipota vachiti kuverenga gakuchimira, nokuti ini ndiri mberi ike zvino zvinhu zvinova zvisingamboiti.
Chii chiri kuita kuti mavhoti anonoke kuverengwa?
Hazvisinyanyisi kunonoka sekunonoka kwasaita ike zvino, asi nokuziva kwedu tose kuti nguva COVID, nguva yecoronavhairas, vazhinji vari muAmerica kusanganisira kana nesu takaita mavhoti edu okutumidzira nepost office. Saka mavhoti okutumidzira nepost office aya mamwe mastate kana kuti atingati maprovhinzi anozotanga kuverenga mavhoti aya okutumidzirwa musi wamaelection wanga uri musi wechipiri. Zvino zvava zvinoita kuti vakurirwe kuti vakwanise kumaverenga musi umwe chete iwoyo kana musi wechipiri kana musi wechitatu. Tinoona kuti mastate akaita sana Pennsylvania pamutemo wavo vanotozvipa kusvika musi wechishanu vachiverenga ramangwana. Tikatarisa Nevada inotozvipa mazuva 7 ose ichiverenga. Saka nokuda kwokuti vanhu vazhinji vakasha kuenda kunovhota vakapuwa mavhoti avo kumba mapepa avo okuvhota kumba vakamatumira, ndizvo zvazvoita kuti tisvike patiri pano kuti mastetsi mamwe haasati akwanisa kuverenga nokuti taurira kuti wahwina ndiani.
Tiri kuona kuti vaTrump vaenda kumatare edzimhosva mumatunhu akati kuti, chii chavari kutsvaka uye munoona sekuti vangabudirira here?
Chavari kutsvaka vaTrump ndechokuti mavhoti ari kuverengwa ike zvino okutumidzira akazosvika musuwe sarudu wechipiri wapfura ngachiregwa kuverenga ngachiregwa kuverengwa iwawo nokuti vari kuona kuti vakatungamira pamavhoti kumastate asati apedza kuverenga asi pamutemo weamerica mutemo unoti vhoti yoga yoga inofanira kuverengwa saka vatirambo zvavo mavonero avo ndokuti ndofanira munhu uri kungoningirwa ona manana gweta vari kutsvaka basa vanoti ah mukatawo mukasungisa apa munohwina hapana chinokona kuti vhoti yaitwa nomunhu muamerica izokwanisa kuverengwa nokuti purezidend vaenda kukoti kana kuti purezidend vataura zvakati ndinoona sokuti vatirambo vakatongotaura kubva pakutanga kuti ah izvizvi zvamavhoti anotumidzirwa nezvokubirana kuvabiden kutonga kana vari vevahwina mutemo unonge wapachena muamerica mutemo unotevedzerwa sezvauri chero munhu asingadi chero achida
tichaziva rini munhu unenge akunda pasarudzo izvi
mavonero angu ndiona sokuti zvinogona kuitika angava nhasi manheru uno kuamerica kana kuti kupera kwezuva ramangwana nokuti state yepennsylvania inopuwa kusvika mangwana kuti inge yapedza kuverengwa asi tiri kuhwava chiti ivo vangangopedza kuverenga nhasi kana vabiden vari vangohwina pennsylvania iyoyo vanenge vatohwina kumwe zvikwakatariswa inevhada asi kunevhada uko vanenge vatiwo hatina mazuva 7 zvekare tisangozivisa vanhu chete na10 dzamangwanani kuti tasvika papi saka uko kungangononoka ikoko asi kusvika pachishanu manheru apa ramangwana irori iri tinofanira kunge taakuziva kuti wahwina ndiani kana zvatongononoka hazvo nokuti vatirambo kana vakahwina georgia vakahwina pennsylvania vakahwina zvenorth carolina tinenge taakumira kusvika nevhada inopedza kuverenga kumazuva 7 yazopedza asi ndoona sokuti hatingasviki pamuvhuro unouya kana pasvondo apa tisatadziva kuti wahwina ndiani
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare nestudio 7.
Makateerera kustudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda wevoice of America uri muwashington dc vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930-6175 ne7255 kilohertz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930-13860 ne15460 pashortwave kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk tibatei pamasaisai anoti 13860 15460 909 am kana 4930 kilohertz.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi mana nevasere 248 asi nezuro vanhu gumi nevanomwe 17 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe pavanhu ava gumi nevatanhatu 16 vakatapurirwa chirwere ichi muzimbabwe umwe chete achinzi akadzoka kubva kubotswana muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121 bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nemumwe 61 vafa nechirwere ichi kwozouyawo manicaland ine vanhu makumi maviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana mana ane makumi mana nevana 8444 vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevashanu 7975 Sangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum rinoti rinotambira nemufaro danho rehurumende yeSouth Africa rekupa mukana vekunze vane unyanzvi hwakakosha kana kuti special skills kuti vawedzerwe nguva yekushanda munyika iyi. South Africa kuburikidza negurukota rezvemukati menyika Dr. Aaron Motsoaledi yakazivisa vekunze vane unyanzvi hwepamusoro zvikuru vaya vari pamavhiza emakambani ekunyika kwavo anovabvumidza kuzoshandira muSouth Africa kuti vakwanise kumutsidzira mavhiza avo kwemamwe makore maviri. Gurukota iri rakati urongwa uhu hunobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika uyevo zvinokwezva vekunze vanoda kuzotanga mabhizinisi munyika. Sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Svanda vanoti kunyangwazvo danho iri rakanaka rinokonzera kuti dzimwe nyika dzirasikirwe nevanhu vane unyanzvi vachiti nyika idzi kusanganisira Zimbabwe dzinofanira kugadzirisa matambudziko adzo kuitira kuti dzichengetedze nyanzvi dzadzo. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Idanho ratinotambira nekufara chaizvo rekuti tinoziva kuti pane vanhu vari kuzobvumirwa kuti vaextende mapemits avo especially vane unyanzvi hwakati kuti. Asi tinoziva zvakare kuti kusvika pamapemits ese ari kupiwa muSouth Africa evashandi, tinoziva kuti mapemits atiri kupiwa vashandi chaizvo ndiwo mapemiti ari kupiwa iva vanhu vane unyanzvi hunonzi critical skills, zvokuti hazvitishamisi kuti tinzwe kuti vachawedzera nemakore maviri, nekuti vagara vane macritical skills kana vangowedzerwa vanongowedzerwa wedzera vopiwa nemapermanent residence.
Asi haisiwo danho ringapembedzwa here Dr. Svanda kana iye hurumende ichitozivisa kuti iri kuita izvozvo?
Isusu tinochifarira tinoti uyezve idanho rakanaka chaizvo. Tinonzwisisa zvakare kuti nyika dzakawanda dzinozviita kuti vanhu vane unyanzvi vapiwe mapemiti ekuti vagare vachishanda. Asi danho irori tinoziva kuti harishandiri nyika dzakafanana neZimbabwe zvakanaka, nekuti rinokonzera zvatinodaidza nechirungu kuti e-brain drain, inova nyaya yekuti vaya vasina unyanzvi vanongori vanhuwo vanotizawo matambudziko anotizwa neivava vakadzidza vane unyanzvi vanozosara vachina zvinovabatsira, uyezve ngonzi ngavagare munyika dzavo. Munyika dzavo imomo zviri zvokuti havagoni kuita zvinhu zvingaita kuti nyika dzavo dzibudirire. Saka ndezvimwe zvinhu zvatakatosimudza pamakore adarika, uye zvatiri kungoendera mberi tichisimudza kuti tinoziva kuti chinhu chakanaka kuti nyika nemwe neimwe itarise kuti chii chingaita kuti ienderere mberi uye ibudirire. Asi muAfrica muno chiri kutinetsa zvikuru inyaya iyoyo kuti nyika dzemuAfrica dzisi kubatsirana kuti dzipedze zvinhu zvinoita kuti vanhu vatize vakadzidza munyika idzodzi, nekuti vanhu ivava vakadzidziswa vazhinji vacho nemari dzimwe dzehurumende dzine masubsidi, asi havachagoni kuti vachipa kunyika dzavo idzodzo dzakavadzidzisa, zvinokonzera kuti urombo nekutambura kuenderera mberi munyika dzavanobva.
Tichitarisawo ivo vane unyanzvi hwakakoshava, vakawandawo here vekuZimbabwe vangadai vari muSouth Africa?
VekuZimbabwe vakawandisa chaizvo, vanhu vanofanana nematicha ezvedzidzo zvemetsi nesayensi, vanoita zveengineering, maboiler making, maspecialist. Ndosaka tichiona kuti munzvimbo dzakawanda panoda unyanzvi kunana Eskom kwakazara vanhu veZimbabwe, ukatarisa kumamaini kwakazara vanhu veZimbabwe, ukatarisa mayunivhesiti, ukatarisa kunana Vets tinana Professor Vusumuzi Svanda, wotarisa kunana Pretoria University of Pretoria tinana Professor Tawana Kupe. Saka ukada kutarisa nzvimbo dzese pane vanhu vanoshanda vakabata pamusorosoro vanhu vanobva kuZimbabwe.
Izvizvi zvamungataurirawo vari kuteerera izvonezvo vangadai vari vehurumende yeZimbabwe pamusoro pedanho ratorwa muSouth Africa?
Chatingakurudzira kuhurumende yeZimbabwe ndechokuti Zimbabwe inofanirwa kuti igadzirise zvinhu zvinoita kuti vanhu vane unyanzvi vatize munyika, sezvatiri kungoona zvichiitika kumanesi nekumadokta kuti vanhu vakabhadharwe zvakakwana. Tinoda kuona hurumende yekuZimbabwe tikuchidzire kuti ngavaregedze kubhadharana mihoro yakakura muhurumende kumaminista nekumaMP, asi nyanzvi dzakaita sana dhokota, maticha, maboiler maker vasingapiwe mari. Tinoda kukuchidzira kuti mari dzese ngadzidzikiswe munyika yese dzisvike pakuinzana. Kana zvichinzi vanhu vese ngavahore muhoro we-$1,000 inopiwa munhu wese, yopiwa munhu wese wakainza, nekuti tiri pachinhano chekuvaka nyika iko zvino. Nyika yakaputsika haipo, saka hurumende inofanirwa kuti imuke kuitira kuti igone kuti idaidze vanhu vayo vabuda munyika vauye kuzovaka.
Ava vange vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Sibanda, vari parunare muSouth Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti kushaikwa kwemvura mumaguta akawanda kwave kuvakanganisa kuita basa revanozviitira mabasa emaoko vavanomirira. Vanoti dambudziko iri rikasagadziriswa nechimbi chimbi kurwiswa chirwere cheCOVID-19 kuchanetsa zvekare. Mashoko aya ari kuuya pabuda mashoko ekuti mumusha unogara veruzhinji weGlenview mune vanhu vana vakabatwa nechirwere chetyphoid. Vamwe vagari vokuHopley vanonzi vave kuchera mvura mumakuva. Asi gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakati vange vasina kusumwa kuti dambudziko remvura rasvika pakadai. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaWadzai.
Nyaya yemvura yanetsa mukoma Zulu. Mvura yanetsa kutaura kwandiri kutoita nemi izvezvi kudire kwandinogara muHarare hakutorina mvura. Idambudziko hombe nekuti mukatarisa mamiriro akaita zvinhu nenyaya yeCovid kuti vanhu vakwanise kushanda zvine utsanana panenge pachida mvura.
Mungatsanangura here ipapo kuti munenge muchida kuishandisa pamabasa akaita sei pamunenge muchitengesa zvinhu mugwagwa?
Kuti vanhu vakwanise kunge vachigeza maoko, vachigeza mafruits, vachigeza zvitengeswa zvese, panofanira kunge pane mvura.
Izvi zvinogona kukonzera matambudziko akaita sei chaizvo vaWadzai?
Mamiriro akaita zvinhu anoexpose kana kuti anopa mukana wokuti mamarkets ange ariwo anozobreeda kana kubudisa chirwere cheCovid. Saka tiri kuchema kumakanzura kuhurumende kuti mvura ngainge iripo.
Asi hurumende pane zvimwe here kana iwo makanzura zvaangaite mune dzimwe nguva tonzwa kuti kana kuti kunogaiwa mvura semuenzaniso kuHarare uku kuMorton Jaffrey kwambovharwa nekuti mishina iri kugadzirwa? Kubulawayo tunozva kuti munguva inoi panenge pane dambudziko guru rekuti madhamu mazhinji anotorwa mvura anenge apwa. Pangagadziriswa sei ipapo?
Kana mvura yatoenda ngavabatsiridze vachiunza mabhauza aya onge aripo pamamakedzi kuitira kuti vanhu vashande pakachena, vanhu vashande vachiita zvakashambidzika. So yeah, zviri kukanganisa basa remainformal traders, zviri kukanganisa even raramo yevanhu vemuHarare. Ndinoziva kuti haisi Harare chete, even kuBulawayo tiri kuwana kuchema nenhau imwe chete iyoyo.
Sesangano muri kukurudzirawo kuti hurumende iite sei chaizvo kuti ipedze dambudziko rapinda mumusha iri?
Satinongokurudzira kuti hurumende yedu ngaite mapriorities ayo zvakanaka. Iko zvino tiri kuziva kuti kwava nenhau yekuti bhajeti richapresentwa, ndo nhau dzinoda kuti dzipuwe mari yakawanda iyoyo dzemasocial services kuti vanhu vakwanise kurarama mune zvakanaka. Hurumende inobatsira vanhu vayo kuti vararame zvakanaka, inobatsirawo futi kuti upfumi hwenyika ukure nokuti vanhu vanenge vachishanda vasina zvinenge zvivanetsa. Satikukurudzira nyaya yemvura ngaigadzirwe, mamakets ngaawane mvura, vanhu ngaawane mvura mudzimba dzavo.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Regai ndikutaura kuti ndimufundisi moyo ndotaura nezvesarudzo dziri kuAmerica. Sezvandiri kuona pandirikutevera nokuonawo, ndinoona vanhu vakawanda weudhino yose vari vanhu vanofarira vaBidens vachifunga kuti ndovangawina. Asi kuti kuona kwandiri kuita zvangu samufundisi angu, ndinoona vaTrump vachihwina sarudzo idzi, vachihwina second term yavo zviri pachena. Ndione vachikundikana nenyaya yekuti pane zvimwe zvandiri kutarisa chero zvavo vanhu vane kuti Donald Trump varuze. Asi ndinongosvira kuti vaTrump dai vakahwina temu yavo yechipiri, vapedzise temu sezvinoita vamwe vatungamiri, nayo yakafanana nendoinanenge dangoti dai zvikaitika.
ndokumbotaurawo ngenyaya yekuzimbabwe pane zviri kuitika kunyika yedu yezimbabwe tokukumbirisisa kuti vamunangago vatarisisawo zviri kuitikawo kune dzimwe nyika mabatirwo anoitwa sarudzo nemaitirwo anoitwa sarudzo kwete zvinoitwa kuzimba kuti panoitwa sarudzo vanhu vanenge vachirohwa vanhu vachisungwa vanhu vachiitwa sei vanhu vachimanikidzwa kuvhotera pavanenge vasingafariri ngatitarise kune zvinoitika kune dzimwe nyika tidzidzo zvakawanda zvinonga zvichiitika kune dzimwe nyika but ndiri kuimba kuti vajoe biden anotuka vakunda musarudzo dziri kuitika kuamerica sokuona kwandiri kuenda kunoita handiri kuona ngasenge sarudzo dziri kufamba zvakanaka vanokwanisa kuwina ngavawine ndichikumbirazve kuna purezidendi vedu nosenchamisa kuti tinokumbira kuti vatitaurirewo kuri kuenda musangano kuti musangano uri kuenda kupi hatichazivi kuti musangano wedu wakufamba sei taatamurima saka tinokumbira kuti vatitaurirewo mafambiro angachiita musangano kuti aishi chishuwo neizwi rapurezidendi vedu nosenchamisa taane chishuwo ngavataurewo tinzwo zvakamira sei vatitaurire kuti takamira papi hatichazivi tamira papi ini ndiri Peter ndiri kuno kusouth africa kupretoria
mamukasei vanokomana tanonoka handine vamwewose kustudio indodangotaurira masabhuko nemadzishe ari kudzinga varairidzi vezvikoro mudzimba dzezvikoro vachitivo ngavasastraika vari kureva kuti chiiko vanhu ava ngavasafurirwa nezanupf haina zvainovapa izvo kuda kutonga hakuna zvakunobatsira regedzai vanhu vapiwe mari vadzidzise vana venyu vakasununguka chinokudzinakidzai ndechekuti vanhu ava vadzidzise vana vasina chavanowana musadaro masabhuku nemadzishe ndimi vanhu muri kusapota munangagwa kuti aurai nyika imimi musadaro hatichakutumiri kana chuga mukadaro
masichera sei vashamarari vestudio 7 tinokutendai nenhau dzamunotipa zita rinoitirwa baba tawa ndiri pano pajobek aiwa ngetani dziya ngadzichishanda pana mairushwa yapo ngetani dziya dzataiona dzichiiswa vana Jacob Ngarefume mumakumbo pavaipinda mukoti dai dzashandawo ipapa pana mairushwa yavanopomerwa mhosva yeugororo hwekuondonga nyika vachitora goridhe zvisiri pamutemo vachinzisa kunze kwenyika chero sankisheni ravanochema navo vezanupf harisviki ipapo muzvipatara hamuna kana mushonga hamuna mishonga yekuti tirapiwe maticha haasi kuwana mari manesi zvinhu zvese zvakamira manyamamire nerongo asi ivo vari kuba goridhe ngavachiswa ngetani dziya tione kuenzwanisa kwazvo taiona dzaishandiswa pane vairatidzira vachiratidza kutsutsumwa nenyaya yeuori ngadzichishanda mbavha dzacho imwe yacho yabatiwa ngadzichishanda tione ngetani dziya
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mutambi wenhabvu Jordan Zemura uyo anotambira Bournemouth muEngland Championship ari kusvika muZimbabwe nemusi wemuvhuro kuzotambira chikwata chemaWarriors Michael Kariati anotipa nyaya inotevera
Jordan uyo akaberekerwa kuEngland asi achibva kwamurehwa muZimbabwe ari kufara nekushedzwa kwaaitwa kuzotambira Zimbabwe kekutanga mumutambo weAfrica Cup of Nations wa2022. Jordan, mumwe vatambi makumi maviri nevatatu vadaidzwa nemurayiridzi weZimbabwe Warriors Zdravko Lugorusic kuzotamba mitambo miviri yeAFCON neAlgeria iyo ine mukombe uyu. Studio 7 haina kukwanisa kubata Jordan asi baba vake vaSimon Zemura vanoti nematambiro aari kuita kubunemouth. Jordan anga achitarisira kushevedzwa kuzotambira nyika yake kekutanga. Vazemura vanoti Jordan arufara zvikuru nekupiwa mukana wekumirira nyika zvekuti anonokerwa nemutambo ne Algeria.
Jordan ari kufara zvikuru nekudenzwa vakaita kuti ave achimirira Zimbabwe pamutambo wekuuya African Cup of Nations, achiratidzo vanhu venyika yake yechizvarwa chake yeZimbabwe kuti mwana ane chido chekuti tive vanhu vane timu inoendawo inetemukurumbira sezvakaita timu dzaivopodzana mhoze zvana chichi dzakatamba kudaro.
Vazemura vanoti veruzhinji vanofarira kutarisira mashiripiti kana kuti nhabvu yepamusoro kubva kuna Jordan sezvo ari kutamba nevatambi vane mbiri kwaari kutamba muEnglish Championship. Jordan anotambira Bournemouth iyo iri pachinhano chechina kurwira kupinda muEnglish Premier Soccer League vari pasi peichikwata chiri kutungamira cheReading nemapoints mashanu. Jordan mumwe vatambi vanosanganisira Knowledge Musona, Tinoka Dewere, Tendai Darikwa, Marvelous Nakamba, Alec Mdimu, Masha Umunetsi, Kama Billiard na Teenage Hadebe avo vari kutarisirwa kusimudza mureza weZimbabwe makwikwi e-2022 AFCON. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
America neIndia dzakanyorerana chibvumirano chitsva munyaya dzezvekudyidzana mukudzivirirwa kwenyika mushure mekushanya kwegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaMark Esper. Chibvumirano ichi chinozivikanwa nekuti Basic Exchange and Cooperation Agreement kana kuti BECA. Chinonzi chichapa America neIndia mukana wekudyidzana mumizha munyaya yesatellite zvichasimbaradza kudzivirirwa kwenyika mbiri idzi. VaPompeo vanoti America neIndia dziri kusimbaradza kudyidzana uku zvichitevera kusagadzikana kukonzerwa nenyika yeChina. Vanoenderera mberi vachiti China haisi nyika inoremekedza utongi hwejekerere kana kuteverawo mutemo sezvo ichimbunyikidza vanhu zvikuru munyaya dzekufambiswa kwemashoko zvinova zvinokanganisa zvikuru budiriro mudunhu reIndo-Pacific. VaEspa vanotivo apo nyika dzepasi rose dzakatarisana nechirwere cheCOVID-19 uye kusagadzikana, kudyidzana kweAmerica neIndia uku kunobatsira kuunza kugadzikana uye budiriro mudunhu reIndo-Pacific. Vanotivo kwapera makore gumi nemashanu India neAmerica dzanyorerana chibvumirano chekudyidzana uye ukama uhu huchiri hwakasimba. VaEspa vanoenderera mberi vachiti nyika mbiri idzi dzine muono wakafanana wekukurudzira kudyidzana muIndo-Pacific zvikuru munguva ino apo China iri kuwedzera mabasa ekuda kukonzera kusagadzikana. America inoti iri kutenderana neIndia kuti vashandewo nekudyidzana nemamwe matunhu akaita seIndian Ocean, Southeast Asia nevamwe vari mudunhu reIndo-Pacific. Nyika mbiri idzi dzakaita urongwa hwekudzidzisa mauto avo emumvura akabatana munguva pfupi yapfuura. America neIndia dziri kupananawo zvipangamazano munyaya dzezvechiuto. Ukama hweAmerica neIndia dzinova nyika dzinotungamira panyaya yeutongi hwejekerere wakasimba pasi rose huri pahwaro wakasimba. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica uye maaverengerwa neni Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Akakunda musarudzo wemutungamiri weAmerica haasati aziviswa sezvo kuverengwa kwemavhoti kuchiri kuenderera mberi. tasvika kumagumbo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.